Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 15 December 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti nhengo dzaro dzicharamba dziri muparamende sezvo dzakatumwa kuparamende nevanhu. Bhanga guru repasi poste reWorld Bank rinoti kushayikwa nekushomeka kwemagetsi kuri kukonzera kuti zveupfumi zvisakura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti vabvumirana kuti nhengo dzaro dzeparamende nemumakanzuru dzisabuda muparamende uye dzirambe dzichiita basa radzakasarudzirwa nevanhu. Zvichitevera sarudzo dzemabai elections dzakaitwa svondo rapera, vamwe vatsigiri vebato iri vanga vachikurudzira kuti nhengo dzeparamende dzebato ravo dzibude muparamende senzira yekuratidza kusafara nekubirwa kuri kuitwa sarudzo. Vakafanobata chigaro chomutauriri webato iri vapromisa mukwananzi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kuti veruzhinji vaone zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vanhu ava vakaiswa muparamende nevanhu uye vanhu ndivo vachavabudisa.
Vamiriri vedu vari muparamende vakasarudzwa nevanhu, tinofanira kuremekedza zvakasarudzwa nevanhu nebudikidzo vabuda musarudzo. Kana vaMnangagwa vasingadi vatungamiriri vedu vari muparamende, hatingavaitiri basa rekuvabudisa isusu. Ngavavadzinge ivo, nyika yese iona kuti munhu asiri kuda vanhu vakasarudzwa nevanhu sandiyo CCC, asi ndiva Mnangagwa. Asi vamiriri vedu vemuparamende vane chitsvambe chavakapiwa nedare guru remusangano reCitizens National Assembly kuti kana muriko kuparamende mamufaniri kunyarara, munofanira kunomirira vanhu muchitaura zvichemo zvevanhu sezvamaona zvichiitika nhasi. Vamiriri veparamende vachimira rezhimu ichivhenekwa kuti irezhimu isingadi demokrasi munyika, vachitumira mapurisa kuti apinde abudise nhengo dzeparamende muparamende. Zvakakosha izvozvo kuti vanhu vaone kuti munhu ane mhosva ane chitema chaari kuita neuyo ari kubudisa vanhu ari kutaura chokwadi mukati nedare reparamende isipapo.
Kune avo vamwe vari mubato renyu vanga vachikurudzira kuti nhengo dzenyu dzeparamende dzibude muparamende, munoti chii kwavari?
Isisi tinotambira mazano nemiono yese inobva kuvanhu. Hapana muzano kana muono watisingatarisi nekuzeya. Asi tazeya sedare guru, tinotarisawo maadvantages nemadisadvantages nemastrategies aranga achiungwa nemusangano. Toona kuti pari zvino hatingaiti weguru wekudambura makuu. Vanhu vari kuda kuti vanhu vedu varambe vari muparamende vachitaura chokwadi, vachimira vachibvunza kuti ko uyo anonzi Scott apinda sei mudare. Vanhu vakarambidzwa kuvhotera munhu wavanoda pai pasi. Zvakatikoshera izvozvo, idare guru rinoonekwa nenyika yese, zvaonekwa zvaitika, yafumurwa rezhimu. Saka vanhu vedu vacharamba varimo, ichasvika nguva yekuti kana kunzi ngavachibuda vachabuda. Asi pamusoro pekusabuda kwavo nematauro avanenge vachiita mudare guru reparamende, kune zvakawanda zvichaitika pasi patinoti paground zvinenge zvichiita nevanhu venyika ino, macitizens vachidhimanda kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiri vavanoda, vachidhimanda kuti vachabangwe nevanhu vavo vezanupf vamiswe kuramba vachiita zvavari kuita zvekuta nyika isagadzikana.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro, vaimbova munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, asi vave kushandira sangano remakereke epasi pose reWorld Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata vanoshora bato reTriple C vachiti rinofanira kuratidza kuti rabva zero sezvo vanhu vazhinji vakavavhotera netarisiro yekuti bato iri rinokwanisa kuvamiririra. Vachinyora padande mutande reX raimbonzi Twitter, mufundisi Mutata vanoshora zvakataurwa neTriple C mushure mekuita musangano wavo nemusi wechitatu, vachiti vanhu vakange vakamirira kutsanangurirwa nekuudzwa zvinoita kuti vazive kuti vane vanomiririra. Tabata Reverend Mutata kuti tunze zvizhinji.
Woku zvatanyora apa vahwa ndende zvekuti izvo nyaya yemultiparty democracy tinoikoshesa zvikuru, nenyaya yekuti vanotonga vanofanira kunge vachiitwa held accountable, kana kuti vachikwanisa kuzvidavirira kuvanhu vakavavhotera, uyezve vachi tsoropodzwa neopposition. Opposition inenge ichiongorora kuti zvinhu zvinofamba sei. Tinoziva kuti opposition inoshanda muenvironment inorema zvikuru, kwete muZimbabwe chete but nyika dzakawanda.
Dr. Mutata, makatarisa bato guru rinopikisa muZimbabwe, nhamo yamuri kuona ndeipi?
Nhamo yatinoona ndeyekuti opposition yeCCC naiyowo dzimwe nguva inozvifura mumakumbo nokuzvipinga ndare kana ichiti yabva kuita musangano yonyora kuti zvindo zvakatenderana zvatichanoita, asi kana ukazviongorora wowana kuti mahumbwe zvitambavanana hazviratidzi kuti zvinhu zvaitwa navanhu vano mudangariro wokuti ndiwo vangava hurumende yamangwana. Saka ndozvandanyora ndichiti ini hai zvinoda kuti naivo vakwidze chikero chekutamba chavo munhandare yavari kunyange zvinhu zvichirema, but naivo vanofanira kunge vachiita mubato wavo nenzira yakakwirira. Tivonewo kuti pasangana vanhu vanofunga zvavanoita, uyezve vanenge vachiita zvinhu zvekuti zvinopfuudzira mberi zvishuvo zvavanhu vanenge vakavavhotera.
Apa mukatitsanangurira zvishoma here Dr. Mutata?
Nokuti ndiro basa reopposition, ndiro kupa vanhu tariro vachiti kana isu mukativhotera izvi ndo zvatinogona kuita izvi. Zvino kana vachiti zvavanonyora anenge akaita semahumbwe, vanovatevera vanovora mwoyo nokushayiwa kuti ndiyo alternative herei. Zvinotsvakwa kuti alternative iyoyo inge yakasimba kuitira kuti hurumende iyipati iri kutonga yezano PF ikwidzewo mabhurugwa, nenyaya yekuti inenge ichiti vanhu vatiri kukwikwidzana navava ishasha, uyezve vanoziva zvavanoita. Ndo zvandandanyora padande mutandiro reTwitter, asi hongu vamwe vanogona kunge vazviona sokuti tiri kunyomba mubato weopposition. Haisiyo vavariro, vavariro ndeyekuti kana tichikurudzira multiparty democracy tinotsvaka kuti hurumende ngaidhilivhe zvayakapromisa kuti ichaita, uyezve neopposition ngaipewo makwikwi anoita kuti vari kutonga vazive kuti havasi voga. Totenda vawana.
Avo vange vari mufundisi Kenneth Mutata vari parunhare kuGeneva, Switzerland neStudio 7. Tabatavo vakafanobata chigaro chemutauriri webato reTriple C vapromise mukwananzi kuti tinzwe divi ravo.
Reverend, tinovaremekedza zvikuru, muono wavo tinouremekedza ende tichautarisisa, asi matauriro atinenge tichiita tinenge tichitaura tiri pakamanikidzana, hatigoni kuti tiuti bvu. zvese mudariro ndava hamusi mega vatsigirire bata vanenge vakateerera kune vakawanda vanenge vakateerera panenge pachitsaugwa saka panoiswa meseji kuvanhu inoiswa neuchenjeri asi isusu ngatisanyanyoverenga meseji yaiiswa ngativerengei zviito zvichaitika muparamendi zvichaitika pagraundi zvichaitika kwakasiyana-siyana ndopamuchaona resolution yemusangano haibudi nestatement resolution yemusangano inobuda nezviito zvichange zvichiitika paground chienda mberi tichiita yatinoti isusu muchirungu the path to legitimacy.
Avo vanga vari mufundisi Kenneth Mtata pamusoro avo vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri weCCC vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kana dambudziko rokushomeka kwemagetsi munyika rikasagadziriswa nyika hakuna kwairi kuenda. Muzvinafundo Masocha vataura izvi zvichitevera kurudziro yakapiwa hurumende nebhanga guru repasi pose reWorld Bank iro rinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemagetsi sezvo dambudziko iri richikonzera kuti nyika irasikirwe nemari inoita bhiriyoni remadhora ekuamerica nomuraudzo kana kuti US 1.27 billion gore roga roga. World Bank rinoti kushomeka kwemagetsi kuri kukonzera kuti zveupfumi zvisabudirira kana kukura. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tunzwe zvizhinji.
Kushayikwa kwemagetsi munyika zvinobva zvadzosera chaizvo upfumi hwenyika shure nokuti zvinhu zvakawanda zvinoitwa namagetsi zvinogona kubvira kana kuverenga kwavana vechikoro chaiko pamwe chete nemumabhizinesi umu. Tikatarisa isu kuti mabhizinesi mazhinji muZimbabwe angova okubata-bata, vangava vanowereda, vangava vanosona, tingati mahembe dzavanhu, mayunifomu, ike zvinezvi vachigadzirira kuvhura gore rinouya iro, zvese izvozvo zvine zvisingafambi kana kusina magetsi. Mabhizimisi makuru aya namamwe madiki vanenge vakumanikidzirwa kuti vashandise majenareta. Majenareta anodaiwo peturo inodhura, saka zvinozoita kuti zvinhu zvose muzvitoro umu zvinge zvichidhurawo kana vamabhizimisi vadhurisirwa.
Professor Masocha, zvirongwa kana kuti zvinangwa zvakaita seVision 2030 hazvibetserewo here nesimba kana kuti shungu dzokugadziriswa kwezvinhu zvakaita seizvi?
Hatina kwatinosvika senyika kana kuya kwatinonzi hedu isu Vision 2030. Hakuna Vision 2030 inosvikwa kusina magetsi. Upfumi hwedu hwenyika yeZimbabwe huri kudzokera shure zuva nezuva, nokuti kuvhiringika kwazviri kuita kanyako kunotora mari chaiko kumabhanga kana kunana Western Union, kunana MoneyGram kuya, zvinhu zvinenge zvichivanetsa nokuti panoshayikwa magetsi pamwe matandemutande maindaneti aya anofambisa zvimwe zvemabhizinesi anenge asingafambiwo zvakanaka. Saka kusangofamba zvakanaka ikoko kumwe kwacho kunozoratidzika tichiona maraini akawanda wanda, angavawo kutenga, angavawo kutora mari. Inguva yokufambisa upfumi hwenyika inenge yakatobatwa iwe mutereri kana uri muraini, ndotoko uchiziva kuti ndokuuraya kuri kuitwa upfumi hwenyika ihuhuhu. Novanofanira kunge vachitipa zvombo zvokushandisa zvakaita samagetsi zvinozoita kuti magetsi asiko kana mvura chaiyo inoshayikwa, kwozoita ikoko zvirwere zvakaita sana korera. Saka kuzvipatara uku hakukwanisi kushanda kusina magetsi. Tinoona kuti vamwe vanhu vanozofa, saka vachinge vachifanira kunge vachishandira nyika hapana zviri kufamba kana magetsi asipo. Ndo saka kuna mari dzakawanda dzinenge dzichinzi dziri kuruziwa muupfumi hweZimbabwe kana kusina magetsi. Ichokwadi ichocho chaizvo zvokuti tiri kudzokera shure sa chaizvo senyika kana nyika ichishayiwa magetsi eishi.
avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio. Sangano reZimbabwe Women Against Corruption Trust rinoti vanokadzi ndivo vanonyanya kuremerwa nenyaya dzeuori kupfuura vanhurume. Mukuru wezangano iri Muzvare Sandra Matendere vanoti uori munyika hwanyanya, naizvozvo chirongwa cheNational Anti-Corruption Strategy chinofanirwa kutsigirwa zvikuru, nekuti vanhu nemasangano akasiyana-siyana ari kuisa misoro pamwe chete vachitsvaka nzira dzokudzikisa uori munyika. Ngatinzwei Muzvare Matendere vachitsanangura.
Uori idambudziko rinosangana nenyika dzakasiyana-siyana pasi rose. Toda kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika ine dambudziko irori reuori. Pane inonzi National Anti-Corruption Strategy yakalonjewa muZimbabwe. National Anti-Corruption Strategy iyi inoita kuti vanhu vakasiyana-siyana vava vanoisa musoro pamwe chete kuti nyaya dzeuori dzingaderedzwa sei. Panosanganisira vecivil society, vemedia varimo mustrategy imomo, touya vehurumende vemapazi akasiyana-siyana, uyezve veparamende vanopinda muanticorruption strategy imomo. Saka ndoda kutini pane zvimwe zvinhu zvakanaka zvinonga zvichiitiwa, asi hazvizoonekwi nokuda kwekuti huori hwacho hwatekeshera. Panyaya yecivil society pane dambudziko riripo rekuti mitemo imwe iri kuisiva iri kuita kuti civil society vanzwe kutya kuti vataure nyaya dzimwe dzakasangana nedze corruption dzema human rights, kana kunyatso kubudisa zviri kuitika nokuda kwekutya mitemo iyoyo.
Mitemo yamuri kutaura apa ndeipi uye inonetsa sei?
Sewe Patriotic Act tinonetsa kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti kuva patriotic kwacho kuita sei, kana kuti kusava patriotic kuita sei. Zvinozoita kuti vanhu vatadza kunyatsa kubudisa zvavanonga vachida kutaura nokutya kwekutya mutemo iwoyo wakabva kuisiwa. Saka nderimwe dambudziko rinosangana nevanonga vasiri muhurumende, vatingati vecivil society.
Dambudziko guru ramuri kuona munyaya iyi nderipi?
Pane dambudziko rekuti vanoita zvematongerwo enyika vazhinji vacho vanonga vakushandisa mazita emusangano kuti vapinde munyaya dzehuori. Vamwe vacho vanonga vachitonyepa vachishandisa mazita evakuru kuti vasasungwa kana kuti varege kubvunziwa pane zvavanonga vachiita. Ndoda kuti zvakare pane vematongerwo enyika mapato acho makuru ose ane vanhu vanoita huori. Hatingati ibato rimwe chete rinoita huori wowo, nekuti tikatarisa kumakanzuru chaiko, makanzelas vanoita huori wekupanana mastens azvisiri pamutemo, kana kuti nemitengo isinganzwisike, mitengo yakanyanya kuderereza. Saka tinoona kuti ndeve opposition ivavo vamwe vanonga vachiita izvozvo zvekupanana mastenzi. Touyawo kune vematongerwo enyika vari kubatawo mberi ZANU-PF, vanoitawo izvozvo zvekupanana kana iri minda kana kuti maopportunities kana kuti kumamines ndokunonyanyoitikawo huori ihwohwo. Vanonga vachishandisa mazita evakuru, pamwe pacho vakuru ivo vanonga vasingatombozivi, but inyaya dzinonga dzichiitika. Ukaenda kumamines unonzwa kuti imaini yemunhu anonga aine chinzvimbo mumatongerwo enyika. Saka tingati politics necorruption zvinonetsa kuti tikwanise kuzvipatsanura, nekuti vazhinji vanoshandisa mazita evakuru vanonga vari mupolitics, kana kuti kushandisa mukana wekuva padhuze nevanhu vane zvinzvimbo zvikuru muhurumende kana kuti mupolitics kuti vaite nyaya dzehuori.
Muzvare Matendere, pangaitwa sei apa? Pakagadziriswa sei?
Panoda kuti pasimbiswe maInstitutions anoita nyaya dzekurwisa hore zvakaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission National Prosecuting Authority taona isu kuti saki mugore rino vanga vachibata kunyangwe vari vakuru vemumakanzuru kana kuti vakuru vanonga vaine zvinzvimbo mumapolitics saka ndizvo zvatinochikurudzira kuti vanhu vanonga vachihwanda nemaposts kana kuti kuwanda nekuva padhuze ne vatungamiri vehurumende kana kuti vatungamiri vemupolitics kuti vaite hori vose ivavo vagosungwa
avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Women Against Corruption Trust muzvare Sandra Matendere vari parunhare kuHarare nestudio 7 Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica.
America inocherechedza Africa sedunhu guru mune zvematongerwo enyika uye inotsvaga kugoverana zvinodiwa pamwe nepfungwa nezviito. Vakadaro mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekutyidzana neAfrica, Amai Molly Fee, pavakapa hungoongo apfupi yadarika vari pamberi pedare reCongress muAmerica. Kupidigurwa kwedzihurumende kuchangobva kuitika mudunhu reSahel kunogona kuve nechekuita nezvimhingamupinyi zvikuru zvakatarisana nedunhu iri, chikuru chiri nyaya yekusasimba kweutongo yagara iripo, kukwira kwenyaya dzeugandanga, nekusakwana kweupfumi nekushayikwa kwemikana yedzidzo kune vechidiki vemudunhu iri. Vakati, tiri kuona kuti mhinduro dzedu mukubviswa kwedzihurumende pazvigaro nechisimba dzifambirane nekusimudzira kukasika kutirimuka kwematongerwo, vakatsanangura Amai Fee. Vakapa semuenzaniso vachiti zvichitevera kubvutwa kwemasimba nemauto muna chikunguru muNiger, vakamisa rubatsiro kuzvirongwa zvechiuto runosvika madhora mamiriyoni zana nemakumi mana kana kuti 140 million, mamiriyoni mazana matatu emadhora kuchirongwa cheMillennium Challenge Corporation nekudyidzana kwavo mune zvekuchengetedzeka. Vakati kusimbisa sangano redunhu reAfrica reECOWAS iro rinowirirana neAmerica panyaya yekunyuka kwekubvutwa kwemasimba, vari kutsigira zvakasimba nhaurirano dzariri kuita nehurumende yechiuto muNiger nekubatsira kuti vasimudzire rubatsiro mukutara nguva yekuti nyika iende kuutongo hwejekerere pamwe nekuti vaive mutungamiri wenyika iyi vaBazoum varegererwe. Vakati America inoramba yakamira semusambangwena mukutsigira kwayo vanhu vemuNiger nekuramba ichipa rubatsiro mune zveutano nezvirongwa zvechikafu. Vakati tarisiro yekudzoka kweutongo hwejekerere muMali iri kuramba ichiita duku, apo hurumende yakafanobata matomu inotsigirwa nechikwata chewana yakasarudza zvakare kunonotsa sarudzo uye iri kumanikidzira kuisa dunhu rekuchamhembe kwemali pasi payo. Amai Fee vakati kudzikira kwenyaya dzekuchengetedzeka kukwira kwehuwandu hwevanhuwo zvavo vari kufa nekuparadzwa kwezviwanikwa zvenyika mucherechedzo wekuwedzera kwenjodzi iri kukonzerwa newana. Vakati Burkina Faso iri kutarisana nedambudziko rekuchengetedzeka pamwe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Vakati tiri kukurudzira vanhu vemuBurkina Faso kuti vashandise nzira dzinodzivirira chigandanga dzinotungamidza mberi kuchengetedzwa kwevanhu. Vakati tinoziva kuti kushandiswa zvakanyanya kwenzira dzechiuto kudzivirira chigandanga sezvakaitwa muMali kuchakundikana. Vakati wokugadzirisa matambudziko ekusagadzikana mune zvematongerwo enyika muBurkina Faso, tiri kukurudzira kuchinjanwa kwemasimba ekutonga kunofambidzana nenguva inoziviswa kuvanhu vose. Vakati apo tiri kutsigira vamwe vedu muAfrica mukubuda muzvimhingamupinyi izvi, tine chivimbo chekuti kutungamira nezvatinoziva kuchatsigira zvakasimba urongwa hwedu hwekugadzikana.
Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero eAmerica maaverekerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinotaura kana musiri wana munangaro na hakunzi napiwa zombo nechaina kana urumunhu mufungamiri wevanhu wadi kutaura kuti musandipenyu zvombo ndibatsirewo nemushonga wekuzvipatara ndibatsirewo nemari yekuti miri yangu isuruka saka vane Zimbabwe mavoyo maiona mhando yeruka unoona kuti kutine pavanhu vatapedza mari zvekuzikana hakuda zvekutofamba chitogiredha nekupfuura chaiko nekuti wakupiwa zvombono chaiko saka toraramira kupi kuvanhu vezimbabwe kana chiti munyika tina purezidendi munyika yakuti mumwe purezidendi akutadza kutsvaga mushonga akutitsvagira zvombo zvekuda kutiuraya mhando yedu yatasara nayo muno munyika nevamunangarwa nevamwe wavo vatedzeri vavo vese tosvika rini ritambudzika muzvipatara hamuna mushonga vanhu vari kufa nenhingiri nemarariya apa vanhu vari kududisa mabhiri rinotenga zvombo pane vatiri kuenda madzangu anangoma shonga tichapera kufa dai mari atotikomborerawo taona kurarama zvakanaka muzimbabwe taane tsunami chirwere tsunami navamunangarwa tenda hangu
mamuka sei pastudio 7 apo haini zvangu chindongokumbira kuti kusii kuti vavabvise maMPs avo kuparliamendi vangosiya zano nachavamwe wake namaMP avo nekuti hazvichashandi kuti varambe varimo nekuti vacharamba vachingorekolewa vavasiye maMP amunangagwa nachavamwe varimo kutenda
pastudio mamukasei vanamukoma tanonokara namukoma Raymond kuri sei ndangotaurawo hangu nenyaya yezvombo zvechina inotodhonota zvombo kana muchida kuona kuti Zimbabwe vanhu mangosara nekugara muchitindiri ime Zimbabwe nyika yakatobaya kudhara ani mukutoona vari kutodhonetirana zvombo pare renyatwa hina kana pain stop zvayo paini dzaiko but mumwe munhu anotodhoneta zvombo zvokutoreva kuti zviri kutoitika izvo zvekuti vanhu muri kufa neurwere korera whatever havatori naye nazvo motonzwa murume mukuru achitoshamarara kuti ha tine hama dzedu dzechina dzinotida isusu hadzisi hama dzedu tofanira kufarira vanhu vakaita sanaamerica vanodhoneta mishonga inotirapa munyika tingafarira vanhu vari kutodhoneta zvizombo zvekuti varwisane nemaminerals edu avari kutoba munyika vachibetserana nevavari kupa zvombo ivavo
ndaingoda zvangu kuti ndizive kuti chinonzi mutemo chii nekuti ndikatarisa muZimbabwe munyika yangu vanotaura nyaya yekuti chinhu chisiri pamutemo ngachibviswe apo ndinowirirana navo kana chinhu chisiri pamutemo ngachibviswe vanopwanya misika yevanhu hanzi haisi pamutemo ndowirirana nazvo ko iye purezidendi ndoda kuzvigadza zvisiri pamutemo panofambiswa sei nekuti muZimbabwe hamuna chinonzi mutemo kana ndakazvitarisa munhu wese ari kuita zvisiri pamutemo kubvira kuna purezidendi wacho kuenda kumakabhineti acho vanongodzinga vanhu mumapariamendi zvisiri pamutemo saka chinonzi mutemo chacho chichazotedzwa riini uye chiiko chinonzi mutemo chacho ipapo apa am very confused kuti kana vachiti mutemo vari kuti kudii nekuti ndakatarisa muZimbabwe hamutorina mutemo kodzero dzevanhu dziri kungombunyikidzwa saka chinonzi mutemo chacho amen
ndoda kumbobvunza ini kune vetriple c kuti kudai muchimbofungeiko pamunee muchingorama muchitaura samething election vanhu varohwa hamuna kodzero dzevanhu saka munofunga kuti zvichinja zanupiefu hazvipi zvakachinja zanupiefu matare mubhabwe hafu akachinja ndee zanupiefu pakupurisa masoja saka hapana rizi kuti murambe muchingochema nezvo zvamunoziva itai action kana musingakwanisi regai kwete kurama muchingobombombora muchiitira vanhu noisi
ndirambotaurawa
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Bato rinopikisa Resistance Coalition for Change rinoti nengo dzaro dzicharamba dziri muparamende sezvo dzakatumwa kuparamende nevanhu. Banga guru repasi pose reWorld Bank rinoti kushayikwa nekushomeka kwemagetsi kuri kukonzera kuti zveupfumi zvisakura. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande.